welcome to Live Talk. It's a Friday, November the 26th, 2021. And this is Live Talk, coming to you from the Voice of America in Washington. I am Tungamili Nkomo.
And I'm Marvelous Nhlanganya, who are broadcasting from my home in Washington, D.C. due to the COVID-19 pandemic.
Tonight, we are talking about the contentious issue of voter registration, with the Zimbabwe Electoral Commission today meeting with civil society organizations in the wake of the controversy of its postponement of the mobile voter registration exercise. But first, a quick update on the coronavirus situation with the B11529 variant, a new variant that's been discovered in South Africa, having pretty much everyone around the world, Marv, freaking out.
Yes, especially those Zimbabweans that live outside of, outside of Zimbabwe, who wanted to go home for Christmas, especially from the United Kingdom. We've had a lot of people posting on social media about what this new variant means, because we've also seen Britain itself saying that they are going to quarantine anybody who's coming in from, a few Southern African states, including Zimbabwe. And also, this has really put a lot of people on high alert who were planning to go back home for Christmas coming up in December.
Indeed, scientists in South Africa, where this variant was discovered yesterday, say while they are still investigating, one thing is clear. This variant spreads more rapidly than the other variants that we have seen before, Delta and many others. And like Mavela said, Britain announced yesterday that starting today is suspending flights from six Southern African countries. That's Botswana, where this variant has also been discovered, South Africa, Zimbabwe, Lesotho, Swaziland, and Namibia. Interestingly, Health Minister Constantino Chiwenga, who doubles as the country's vice president, made a statement today assuring the country, saying that what I want to say, and I'm quoting here, what I want to say is that the country should not panic because we are very prepared. That's a quote from some event in Harare, as per the ZBC. Dr. Agnes Mahomva, the coordinator of the COVID-19 response in the office of the president, also said, and I quote, "We have our lead scientists already working on geosequencing to identify whether there is any case in the country. Our clinicians are also on the ground to identify any traces of this new variant. We are also strengthening our ports of entry so that we can be able to identify the cases as early as possible." Ngubaba uChiwenga umphathi ntambo yobona ngezempilakahle enguvice president njalo welizwe lapho ekhuluma ngomkhakha weCOVID-19 omutsha lo osutholakele eSouth Africa, laseBotswana, laseHong Kong, bawubiza bathi B11529. I-World Health Organization ikhangelelwe ukudingela ibizo eliqondileyo elithe kla njengabo Delta. Lamhlanje siza kuza ukuthi bazayipha bizo bani. Uthe ekhuluma lamhlanje ke ubaba uChiwenga, umphathi ntambo wezempilakahle, uthe abantu mabangayethuki, mabengethuki, uhulumende uphezu kwalo lolu daba. Kanti lo Dr. Agnes Mahomva, obona ngokulwisana lo mkhuhlane we-COVID-19 elizweni, uthi amasayentisti, ingcweti zikahulumende ziphezu kwalo lolu daba, zizama ukudingisisa ukuze sibone ukuthi umkhuhlane lo ungaba usukhona elizweni yini. eZimbabwe ngoba kulokwesabela ukuthi ungabe usukhona njengoba usitholakele kube omakhelwane eSouth Africa laseBotswana. I-UK sibone izolo i-announcer ukuthi starting namuhla ama-flights wonke endizamthina ezivela eZimbabwe, eBotswana, South Africa, Lesotho, Swaziland, leNamibia asemisiwe ngoba izama ukwenqabela ukumemetheka kwalumkhakha osuyethuse ingcwethi kanye lozulu emhlabeni jikelele sebecabanga ukuthi i-fourth wave yalumkhuhlane iyeza mafu.
Aiwasi kuthora kuri kuita mthungamili Nkomo nasi semsuwechishani kudai tiri kutarisa isu nyaya yedenda idzva recovid-19 yarawanikwa iro chibatwa munyika yeSouth Africa uyezve nekuHong Kong asi taona isu kuti pari zvino sekutaura kwanga kuri kuita ntunga munguva ichangobva kupfuura vanovaivo mutevedzeri vomutungamiri wenyika uyezve vari gurukota rezveutano vaConstantino Chiwenga vati ivo nyika haifanire kutya nekuti pari zvino vari kuita zvese zvavanokwanisa seZimbabwe kuitira kuti yatingati variant idzva isapinde munyika. Taona zvakare Dr. Agnes Mahomva vachitaura ivo vachitaurawo zvakare kuti pane nyanzvi dziri kutoshanda pari zvino kuti vaedze kuona kuti zvakamira sei panyanya yevariant iyoyi uyezve kuti paonekwe kuti munyika pari zvino pane here munhu awanikwa achibatwa nevariant iyi. Asi takaona Britain nezuro ichizivisa iyo kuti pari zvino kubva pakawanikwa yatingati variant idzvaiyi kusouth Africa havasi kubvumidza ndege dzinobva kunyika dzekusouthern Africa kunyika dzatingati idzo shanu dzinosanganisira Zimbabwe kuti dziwanikwe idzo dzichipinda muBritain uyezve ukauyawo uchibva ikoko uchishandisawo imwe ndege unowanikwa uchizopinzwa muquarantine uchizvibhadharira zvakare mari yaunenge washandisa kuti ugare iwe paquarantine usati wasangana nehama neshamwari dzako. Saka ndozvimwe zvachange tiri kukurukura pamusoro pezvazvo tichikurukura zvakare nyaya yekunyoresa kuvhota uyezve ndinoshuvira kuti titori nevanyarikani vedu antunga varipo pari zvino kuti tienderere mberi tichitarisa nyaya yekunyoresa kuvhota.
Yes, Mav. We will be coming back to the COVID-19 issue, but like I said earlier, there was a meeting today between the Zimbabwe Electoral Commission and civil society organizations in Harare following the decision by ZEC to postpone mobile voter registration, which was supposed to commence on December 6th. We have one of the people who attended that meeting, and that's Barbara Bebe. She's the director of Election Resource Center. Good evening, Ma Bebe, and welcome to Studio 7 Live Talk.
Good evening, and thank you for having me.
Yes, thank you so much. Give us a brief update of what this meeting was all about between yourselves as civil society and the Zimbabwe Electoral Commission today.
Okay, so the purpose of the meeting that we had with the commissioner, with the chairperson of the commission, was really for her to kind of give civil society an update in terms of what ZEC's plans are with regards to the voter registration blitz and also the removal of dead persons from the voters' roll. So in her explanation in terms of why ZEC has postponed the voter registration process, the chairperson explained that they wanted the reason why they had to postpone the voter registration blitz to February is because they would like to, they were considering the fact that there are a lot of virgin voters who have not yet registered. And so these are young people that just turned 18, and they would want those people to actually register to vote because a lot of these young people do not actually have identity documents. And because of that, they are hoping that the registrar's office is going to to help these young people to get their IDs so that they are able to register to vote. So that's the reason that the chairperson gave in terms of why they postponed the blitz.
Are you satisfied, okay, or were you satisfied with that explanation as civil society?
I cannot really speak for civil society, but from an ERC perspective, we said it is okay, because also our concern, the concern that we have been raising with the Zimbabwe Electoral Commission, is that we need young people. There are a lot of young people that are being left out of the registration process because they do not have IDs. So if the registration, the ZEC is also considering the same factors, the same factor that we've been raising, then it makes sense for that to happen. What would be problematic, though, is to get to the February and realize that these young people still do not have IDs and are unable to register to vote.
Isaka imimi semasangano gazvimirirawo ga pane zvamabvumirana here nezeki kuti muchange muchiita kuona kuti vanhu ava vari kunzi havana maID vari kumawana uyezve vanonyoresa kuvhota.
Isusu what we chirongwa chatinacho that we've been implementing indeku ndecheku kurudzira the young people kuti vawane ma IDs, and we are still doing that. Those are trickier as it is right now, get helping young people kuti vawane ma IDs. But most importantly, we are helping my young people vane who already have IDs and who have an interest kuti vano register to vote, to actually get to the centers. Nekuti, a lot of my young people, edumunomu Zimbabwe, they are unemployed, awanamari, and therefore it's difficult for them to actually reach the centers where the registration is happening. Saka zvatirikuita tirikuvabatsira nema shuttles. We have a shuttle service program. It's accessible to anyone. It doesn't matter, you know, political affiliation. For as long as it is a young person, you are able to access our shuttle. If you go online, you will see there is a toll-free. We have been publicizing the toll-free number where someone can call in and they can call us, and then we can arrange kuti vanosvika ku registration center or register.
And that number from the Election Resource Center is 080802 19. Ingesindebele mapepe siyabona ukuthi yebo izeki ithi uhlelo lolwalo seyikwenziwa ngumpalakazi soluya kwenziwa ngo February, but ama registration centers akhona okwamanje siyabona ukuthi malutshana kakhulu, and ukudluliselwa kwalolu hlelo phambili kusho ukuthi ngokutsho kwabanye kuzathatha isikhathi ukuthi abantu abaningi babhaliswe. Inkangele umzekeliso lapha koBulawayo, sikhuluma nje kule registration center eyodwa esefamona iMatabeleland North, big as it is, ile registration center njalo eyi-1 engekho eMatabeleland kumbe enkaya, eMatabeleland North enkaya umbe Pinga, but isefamona layo. Lige la kulumisana la izekini ngendaba yona le.
Hayi, indaba yona leyo asixoxisananga lezeki ngayo. Kodwa ludaba esilwaziyo ukuthi ama registration centers malutshwane. Izeki ngokutsho kwayo ngezikhathi ezidlulileyo bathi ngibona bathi abala mali yokuthi khathesi balungiselela iblitz. So ngokutsho wabo bathi iblitz yiyo ezancedisa ukuthi abaningi baregister, ngoba bathi nxa kungaphumelela, nxa isisenziwa leyo blitz, nxa sokukhangelwa indaba yalaba abangelama-IDs, bazakhona ukuthi nxa bona belama-kids abo, kube sokubuya labe registry office labo beregister abama-IDs, umuntu ethole i-ID yakhe esuka lapho beregister ukuvota. Yiyo into abayitshileyo, bathe nxa kuyikuthi i-registry office ingavumelana lakho lokho, ngoba yona izekithi ngeke ikhulumele i-registry office.
Mhm. Siyabonga maphepe. Ngicela ubambe khona apho sikuphe umbuzo ukugcina ngiyazi uyachayela usemgwaqweni though iyonaphakile usinike isikhathi. I have a cost math ndukuti mshware bebe vari ikufamba saka vangoti pa kanguva kadika meno nemvunzere uvabvunzeti
vareke ndakunzwa kuti sezvo matauro kuti musangano wekutanga pachange paine misangano imwe inotevera here tichiona kuti pane zvinyunyuto zvakawanda chaizvo tichitarira nyaya iyo yekunyoresa kuvhota
ndozvabvumirana kuti tichange tichiva nemameetings these same meetings every month. Saka, yes, there will be meetings with the chairperson each and every month as we go forward till the blitz and till the 2023 elections, from what the chairperson said.
Okokugcina ungakahambi abantu beZimbabwe ngabatshela wapha amazwi ngokuqakatheka kokubhalisela ukuvota.
Ngingakhuthaza nje abazalwane beZimbabwe ukuthi kasihambeni ngobuningi bethu siyeregista ukuvota thina esingaregistanga ukuvota and labo asebe-registile ukuvota kuhle ukuthi u-check-e ukuthi ibizo lakho likhona yini ku-voters roll. It's very easy. Uyahamba ku-website yabo ukwanisa uku-check-a e-ZEC. And then besekusiba lo daba lolu oluhluphileyo nje olwe-voters roll. Ukuthi kulabantu abafayo kudala okuthiwa lokho bekhona ku-voters roll. Angithi yona i-ZEC isithe isinikwe amabizo abantu abafayo from 1 September 2017 to 26 September 2019, right? So ngamabizo asebewanikiwe lawa i-registers office, registry office. Kodwa ngikhona bezathola amanye amabizo cover i-period 2020 to 2021. So engingakutsho ikuthi bathi bona in terms of ukulungisisa i-voters roll, ngezake bayikhangela i-voters roll babona ukuthi lo sowafa kumbe kakafi. Kodwa nxa abantu bengathola ukuthi kulamabizo abantu ababaziyo asebafayo abafisa ukuthi bakhitshwe, balakho ukuthi ba-contacte i-commission ikuyenziwe lokho amabizo lawo akhitshwe. So the commission is open for that.
Mm-hmm. Hayi, siyabonga maphephe ngokusipha isikhathi sokuxoxa lawe. Siyabonga kakhulu.
Okay, kulungile. Thank you.
Thank you so much. Tinotenda unkosazana Papra Pepe, ngumqondisi wenhlanganiso ye-Election Resource Center, okuyinhlanganiso ezimeleyo ephatheke kumsebenzi wokubona ukuthi ukhetho luqhutshwa kuhle eZimbabwe kanti njalo labantu bayabhalisela ukuvota mafu.
Yes, sir. Thank you, then, Tunga. Vanyatsotsanangura chaizvo maBebe pamusoro penyaya iyi yavari kutaura ivo kuti vanga vane musangano vari kuZEC vachiedza kuzeya kuti zvofambiswa sei nyaya yekunyoresa ikoko kuvhota. Ndizive kuti vanyarikani vedu varipo here tichitanga, asi ndirikuona vachief Jokora vatawanda Jokora vari kuti network yavo iri kutinetsei, saka kana muchigona kuvafonera muri ikoko paWhatsApp munogona kuvabata. Asi tinogona kutanga nevari pano iye zvino, tienderere mberi nechirongwa chedu tione kuti zvakamira sei panyaya iyoyi yekunyoresa kuvhota.
We have our second guest here, Dr. Masimba Mavaza, vebato riri panyanga reZANU PF. Vamavaza, maswera sei?
Taswera mushe baba, muri sei nevadikani vateereri?
Aiwa, tinotamba hedu. You heard Barbara Bebe talking about their meeting today with the Zimbabwe Electoral Commission. She says that ZEC explained that they had to postpone the mobile voter registration, which was set to commence on December 6th, because vafuna vanoda kuti munhu wese asina zvitupa awane zvitupa izvozvo. Asi vanhu vakawanda vari kuchema kuti postponement ichaita kuti vanhu vakawanda vatadze kunyoresa kuvhota. What say you?
I think postponement yaitwa izvine izvi but haisikwa forever kuvota kana tisiri kutarisa ma by elections we are looking at 2023 saka we still have a lot of time yeku register for voting but postponement haina kuitwa for the purpose yekuti vanhu vatadze kuvota but yaitwa for logistics purposes kana zvasotwa out and when things are back to normal it will continue. So in other words, I never took a cancel, it's only postponed. So people should not think it's a way you could do it. Even the ZANU-PF in power, it needs the votes as well. And we need people to register to vote for us. So that there is nobody, it's not in the interest of anybody to jeopardize a registration of voters because it is very important for everybody to register and to vote. So in other words, if you look at it, yes, we must applaud Zek for this initiative. Yekusangana nema stakeholders ese and discuss and explain so that apachina dambudziko rekufungirana taakungoziva kuti kune dambudziko panyaya yevanofamba vachiregistra kuvota vatingati ma mobile registrants. But the right of the matter is it's an open book. It's a transparent situation you introduced one is it, and we really want to applaud them for that.
Siye kubaba uDzokora uTawanda uDzokora owebandla le MTC Alliance vaDzokora makadenyu.
Chikora makashiyo makadenyu muri Zimbabwe yakatevera.
Aha, tinofara hedu manzo anyaya yezeki chiuza masangano akazvimirira oga kuti ya postpone mobile voter registration because inoda kuti vanhu vese vasina zvitupa vagone kuzviwana. Saka urongwa ihwohwo hwanga huchifanira kutanga musi wa 6 mwedzi wambudzi hwakuzoitwa muna February gore rinotevera. Muri kuzvionawo sei?
Isu kana iri nyaya yezvitupa ndonyaya yatagara tichingotaura mazuva ose kuti mwana wese wemuZimbabwe ane kodzero yekuti awane chitupa. Haisi nyaya yatanga kuuya nhasi, asi zvinhu zvavanga vasingazive. Taigara tichiuya pano pane penyuro tichitaura kuti kune vamwe vanhu vari kufanira kunge vachikwanisa kunyoresa kuvhota, asi havasi kukwanisa kunyoresa kuvhota nekuti havasi kukwanisa kuwana zvitupa. Taiitwa vanhu vanotaurisa. Iko zvine izvi ZANU-PF yakuhwanda nemunwe nekuti vari kutya kurakaswa pamaelections kana pasarudzo dziri kuuya idzodzo. Vari kuziziva kuti havakwanise kukurira President Chamisa nemusangano weMTC Alliance. Saka vanongoramba vachitsvaga chekuhwanda nacho. And we are seeing kuti that's exactly what they are doing right now. All these are just delaying tactics so that they find a way of maybe reaching the elections or delaying a possible victory by MDC Alliance.
Saka bato renyu reMDC Alliance riri kuona sei izvi zviri kuitika uyezve pane zvamuchaita here munguva inotevera nekuti tanzwa zvichinzi Zeki yati ichange iri kusangana nemamwe mapato akazvimirira mwedzi wega wega kusvika sarudzo dzasvika.
Aiwa semusangano tichagara pasi, vakutogara pasi vakuru vemusangano kuti vaone kuti zvingaitwa sei chaizvo chaizvo nekuti uku kukanganisa kodzero dzevana veZimbabwe. Vana veZimbabwe vane kodzero yekutsvaga vanhu vanovamiririra pasina kushungurudzwa, pasina kuneswa, pasina chitsotsi chinenge chichionekwa sechataa kuda kutoona ipapa. Uyewo vana veZimbabwe vane kodzero dzokunge vaine zvitupa. Isu sebato reMDC Alliance taona kuti vanhu ivavo vasina zvitupa vanofanira kuwana zvitupa zvavo nenguva yakafanira, uyewo kuti sarudzo idzodzi dzinotofanirwa kutoti dziitwe chete. Zvavari kuita veZANU-PF zvekutiza-tiza, zvekunzvenga-nzvenga, makatoona kuti ipapa apa inyaya yekuti there was a lot of pressure that was put by the MDC Alliance, civic society, other political parties, including the community. That's why now ZANU-PF is backing down and they are now allowing these elections to be going on. They did not want elections to be done. That's the full story to what is happening now. And now they're trying to do everything possible to ensure that we don't have those by-elections in Zimbabwe, maybe until 2023. But it's not going to happen. It's everyone's right. It's the people of Zimbabwe's right to be able to elect their own members of parliament and the people that they want to represent them in parliament. And it's going to happen.
Uba utawanda zokora ngo MDC Alliance liyamuzwa uti hayi. Ebona bafuna kwenziwe ukhetho uyazi ukuthi uthi iZimbabwe Electoral Commission kumbe izano enguhulumende ikhanya ibisala ukuthi kwenziwe ama-by-elections lani kodwa uthi hayi bona balulungele balulungiselele ukhetho iloba nini sikhangela ama-comments enu baloba abantu lapha ku Facebook ekhasini lethu kulo Stevenson Dlamini uthi kunzima u-evidence Thabangu uthi linjani kukhulunywa ngani bandla. I'm sure uThabangu usanda kungena kuhlelo. Thabangu, lamhlanje sikhuluma ngendaba ye-voter registration, ukubhalisela ukuvota, looking at ukuthi uhlelo lolu belumele lwenziwe mhla ka 6 ngwampalakazi i-mobile voter registration lapho izeki ephuma khona ijumo isiya ezabelweni siyabhalisa abantu iludlulisele phambili ke lolu hlelo lwaya ku-February ngomnyaka ozayo ngoba ithi ifuna abantu abangelazithupha benelise ukuthi bazithole kuzoba luba ni ilo khulumani kati lo uDerek Ndlovu uthi yonke into ebhalwe kumbhalo iyenzeka iyaphambili kunzima not kancane. I'm sure lo ukhuluma ngolunye udaba esingalo lamhlanje njalo udaba lwe-COVID-19 sokulomkhakha omutsha we-COVID-19 otholakale kule South Africa owaziwa ngokuthi yi-B11529 utholakale izolo. Njalo as of yesterday South Africa isithole abantu abangu 22 iBotswana ibile 4 but namhlanje sazi ukuthi amanani engaba engapi lokho kubangeleke ukuthi kube lama la iUK ifake amazwe angu 6 awe Southern Africa kuluhlu lwamazwe abomvu ahlaselwe yale ngozi kakhulu yalomkhuhlane okulilizwe leZimbabwe, Lesotho, Swaziland, Namibia, Botswana, leSouth Africa. Ngokunjalo ama-flights from those countries kawasavunyelwa ukuya e-UK for now. But back to our main issue indaba ye-voter registration maf.
Tomboenda kuna Dr. Masimba Mabaza tinonzwa taona vajokora vanga vari kuti hanzi aiwa vatore ZANU-PF riri kunzvenga nemunwe nekuti riri kutya kurakashwa vanotini izvi
tikanyatsoongorora tinoona kuti bato reMDC rinongojaira kungoda kungopomera mhosva pasina mhosva bato rezeki rakatsanangura kuti vangopostponda kubva musi wa 6 December kusvikira muna February 2022 kuitira kuti vanga vasati vaane zvitupa vatore zvitupa. The concern for this postponement is to make sure everybody has managed to get an ID card and then they can register. Tinofanira kutondera kuti pfungwa shoma dzinoremera vatenzi nebasa. Saka pfungwa shoma dziri mukono kwaMDC dziri kuvaremera nekutya nekungofunga kuti vari kubirwa. Hapana chitsotsi chiri kutambwa. Pakanyatsanangurwa kuti ipo my elections are kuuya hakuna election iri kuitwa muna December and January or February. Saka this postponement haina zvaino affect as far as voting is concerned. But inotobatsira kuti vasati varegister vasina zvitupa vaende kupera zvitupa. The second point, vadzokora vanomborasika, vanombotirasikei musoro sekuru wanga. Dambudziko nderekuti zeki haipe zvitupa. Saka zeka haine nezvitupa asi iri kutobatsira kuti tikapostponda between now for a month and a half tinokwanisa kuti vanhu vava nezvitupa. Zeka has no impact mukupiwa zvitupa kwevanhu. Inotochemawo nevamwe vese kuti vanhu ngavapiwe zvitupa. Vezvitupa variko they are different from Negrikini, from Zeka. Mukada kunyatsoona the chief elections officer vachigiji vekuzeka vakatsanangura kuti no. Postponement haina kungoitwa yega. Zeki yakagara pasi ikataura with all its inclusivity, nevando vese vama commissioner, vama core values, vama stakeholders, they sat down, they agreed for this postponement. Aina kungwenda chiripo ripocho, asiku taurira anu hapewa nuvese. Saka tikoshamisika kuona vanhu MDC vachiwanza dzungu panyaya iri pachena zvakadai. Iya haisi nyaya kana ingatova nedambudziko. Inyaya inofanira kuti upemberera kuti maita zvakanaka, mapa vanhu mukana wekuti vatsvage zvitupa vagozoregister kuti pasazoshaya anochema achiti ndakatadza kuregister because ndakatisina chitupa. Saka vanhu vese vari kukurudzirwa kuti endai munotora zvitupa. Pepedzisira makada kutarisa last week Member of Parliament we ZANU PF kubhoera vachinotimba vakativo vakatopopota muParliament kuti itai kuti zvitupa zvipiwe in a very easier way, and you must nigrikini put my computers in offices kuti vanhu vave efficient and vape vanhu zvitupa zvavo on time. And this is ZANU PF talking, not kuti MDC. My MPs MDC are in Parliament. They don't raise anything, any information. You know, to raise whenever ZANU PF do anoda kuona reality and the truth happening. Saka zvinondirwadza kuona kuti MDC payango ana mukana kushama murombo yongopomera hurumende neZANU PF. ZANU PF handiyo inokontrola my elections. Inoda kontrolewa one ZEP. ZANU PF zvakare handiyo inopa vanhu zvitupa. Vanodipiwa one Ministry of Home Affairs. ZANU PF handiyo ino
I see the argument there, Dr. Mavaza, and they kuti while ZEC might be said to be an independent body, imimi sebato riri kutonga ZANU PF, you actually control ZEC. Saka hapana independence iripo, imimi se ZANU PF murikuza ZEC zvekuita.
Ndodambudziko riripo rekuti zvamataura izvi vangoma maita zvekungofungidzira, hamuna ruzivo.
Ndirikureva kuti the perception out there, I'm not saying this is a fact. That's what the people are saying. That's what critics are saying. Kuti imimi seZANU PF, you actually control ZEC. Hapana independence yeZEC iripo.
Yeah, magona kutsanangura kuti inonzi perception kana kuti fungidziro. Vanhu vari kungofungidzira kuti ndozviripo. Chokwadi chiripo chakanyorwa pasi. Basa reZEC rakatsanangurwa. And mukatarisawo mukoti reZimbabwe, ZEC harisi an organ yeZANU PF. ZEC haisi organ yeruling party or yeruling government. ZEC yakazvimirira yega. It's an electoral commission. There my elections are iterere kubva kubato rimwe chete. Kana kuna anofunga iko zvino kuti ZEC iri pasi peZANU PF, aiwa ngaagadzirise mafungiro ake, ngavachinje mafungiro, nekuti ZANU PF haina simba pamusoro peZEC. Chinongonetsa ndechekuti vanenge vakurirwa pama elections aya vanobva vafunga kuti takurirwa because ZANU PF iri kutonga ZEC. ZEC haisi kutongwa neZANU PF sematara akamboita. Uyezve sematara akati kuita zvakare, ZEC haina chekuita nezvitupa. Saka kuti ZEC yatobvumawo kuti ndingatimbopostponai, totora mwedzi miviri kuti vanhu vawane mukana wekumhanya kunotsvaga zvitupa. Chingangoita vadzokora zvinezvi, ngavaende vaudze vanhu vavo, yuti dzavo, kuti endai munotora zvitupa kana vasina zvitupa. Isusu vezano tiri kutoudza yuti dzedu, tiri kuudza vana vedu vari kutena 18 kuti is the day you turn 18 mangwana kuzvitupa, because we need their votes 2023. Saka hatida anozoshaya kuvhota nekuti anenge asina kuregister. Saka this postponement, it's a welcome move. I think munhu wese ane pfungwa dzinoshanda anofanira kutoombera maoko kuti ZEC yaita basa magona kuti vana vedu vanotora zvitupa. Nevamwe vachembere anga asina zvitupa vari kunzwiya muzotora. Uyezve vangomo zvinhu zvashanduka. Hurumende iri kuti kana usina birth certificate uchida chitupa, ingouya netsamba yasabhuku yekuti wakazvarwa mumusha maurini endi vanokuziva here kana usingagare kwasabho kuchigara muHarare kana maguta wakazvarwa muchipatara enda kuchipatara unopiwa tsamba yekuti wakazvarwa ipapo gore ripi kana muri muraini wakazvarwa nanyamukuta pasina vakoti vanga varipo enda unonerwa tsamba nevanozviziva ndozvokungodiwa ende tsamba yaina kunzi affidavit itsamba yangonyorwa makes it very easy for people to register and to get their ID cards anytime. So zvinorwadza zvikuru kuona vanhu vanongofungira kuti ZANU-PF iri kucontrola ZEC. We have no control at all over ZEC.
Siyabonga ubaba Mabaza lapho uyakhuluma uyakulandula ukuthi bona njengezano bayayi laula iZimbabwe Electoral Commission ngoba yiwo ama-allegations akhona abantu bahlezi besethesa iZEC umlando wokulawulwa yizano ngokunjalo bathi kungaze kube lokhetho especially ukhetho lwedluleyo labezwa oJamisa beMDC Alliance besithi izano ibambane leZEC ngoba into eyi-1 baqilibezela kukhetho bamdlelezela uChamisa kodwa ubaba Mabaza lapha uyakulandula uthi bona gabalani lokwenza lama programs awe Zimbabwe Electoral Commission lugatsha oluzimeleyo ubona labo njengezano lanxa beyibo abakuhulumende balugatsha oluzimeleyo sathe ubaba uDavid Siyampondo owe MDC Alliance ubaba uTsokora owebandla linye ebesilaye inkinga ukuthi ividiyo yakhe inetwork ayibambi kuhle ngakho sithole ubaba uSiyampondo lapha baba Siyampondo siyakwamukela kuhlelo tino kukamtshirayo
ndinotenda mkomankomo thank you very much for having me here
manza zviri kutaurwa navamavaza pindira itinzi
zviri kutaurwa navamavaza zvino tinozvinzwa but muchaona kuti vane manyepo akawanda vataura pamusoro peukama huripo pakati peZEC neZANU-PF so ndisi kuda kuti ndinyanye kudzikadzika zvikuru nekuti ukama hwacho hwakamira sei nekuti zviri pachena vanhu vese vanozviziva ende zvino vanozvinzwisisa kuti tikada kutanga nekumaappointments kwacho kwemaZEC commissioners kuti vanoappointa ndiani ende vanhu vacho vakamira sei muchaona kuti tinokwanisa kuva tracer vese vachibva kuchiuto ende muchaona kuti part of my reforms isusu sebato reMDC ratiri kuti ZEC inge yakazvimirira yatinoti independence we must have them vachiselectwa in a certain criteria zvisinei kuti vari kuappointwa nemukuru wenyika kana kudi nokuti ndozvinounza compromise so mukatarisa ZEC izvezvi yakazara vanhu vakabva kuchiuto and izvozvo hazvitiburitsiri maresults akanaka nokuti tinenge tichiziva kuti orientation yevanhu ava inenge yakamira sei right tichitarisa pamareasons avari kupa kuti why ZEC iya postpone chingave chinhu chakanaka kuti postponement iitwe but kana pasina mapreparations kana kuti zvaiswa paground kuti zvinhu zvacho zviri kuda kuti zviitike zvinge zviripo kana kuti zvinge zvichiitika panotora kunetsa izvezvi vamavaza vango vatora nguva yakawanda vachingopaumba vachituka vachidii kushandisa mashoko asina kufanira vachitsanangura vamwe but ndodenda ratinaro kubva kuvanhu vezano nokuti vanofungidzira kuti kutuka nekutsoropodza nekushaudha vanhu ndokuti zvavanoda kuti zvitaura zvinge zvichinzwika so zvavangadai vakumbira vanhu zvavangadai vatsanangurira vanhu ndezvekuti right so vari kuregistration kwacho kumabirth nekuzvitupa pane mobile registration here iri kuitwa right now inganzi neZEC ndoyataa kumirira kuti after mobile registration vanhu vafambirwa vawana zvitupa then now we can go ahead toita mobile registrations voters for muchaona kuti hakuna mobile registration vanhu vari kuwana zvitupa here izvezvi tichitaura nhasi hakuna registration iriko nekuti mukatoenda kumakombe mukaenda kwese ku remembrance kwese kunotorwa zvitupa muchaona kuti vane vari pa the same reasons dzavaipa 2-3 months 6 months ago kuti havana ma resources hakuna chakati hakuna chakati zvitupa zvisi kutorwa vanhu vari kutotambura kuwana zvitupa dzimwe nhema dzavari kutaura ndidzodzo dzekuti unongobva netsamba yakanyora nasabhuku oti tiri kudawo chitupa ngavatipe mumwe oga anouya pano uchitaura kuti hazveshuwe nini sabhuku vangu ndo tsamba yakandinyorerai ndatopiwa chitupa changu hazviiti zvazviri kutaurwa navamavaza so nhema dzacho unozoita sezvinonzi uri kurwisana neupenzi hunenge hwauya kuzotaura pajekerere pati we know kuti vanenge vane shungu stereki zvokuti vadefende the incompetency yezviri kuitika right now but pane pamwe where you need to be Zimbabwean pane pamwe paunongofara ungori civil todzeya pasi togara toonesana kuti oright apa pane dambudziko dambudziko riripo nderekuti tiri kushaya maresources senyika yekuti vanhu vapiwe zvitupa tingadii kuti munhu wese awane birth certificate awane chitupa agokwanisa kuita se kunyoresa kuvhota kwete nhema dzavarutaura idzodzi dzokuti vanhu varipiwa zvitupa vamamasabhuku vari kunyorera vanhu matsamba hakuna tsamba yasabhuku yoga inotorisa munhu chitupa hakuna zvakadaro hakuna kwazvakamboitika kubva independence yenhengeri yenyika inoyi so chandingakurudzira ndechekuti ngativei tichitaura chokwadi but hayo the bottom line ndeyekuti kune bato riri kutya kupinda musarudzo and vanozviziva kuti vakada kupa zvitupa right now the majority yevanhu varinonotora zvitupa vana vanenge vatena 18 years and vana ivava ndo the same people who are not employed ndo the same people whose parents are failing kuti vanonovaendese kuzvikoro and upenyu vari kutouona kuti hauna kunaka and it's a foregone conclusion munotozviziva imimi kuti vana ivava kana vakunonovhota vari kunonovhotera papi so zeki inozviziva zanu inozviziva and they are not going to allow mass registration yemayouth yevana vechidiki because vanoziva kuti that's their exit ticket vakata izvozvo so that will be a very big blunder on their part and ndino zeki nezanu
can I challenge you there though Mr. Siyampondo I honestly don't believe that every young person would vote for the MDC alliance just because, you know, ZANU-PF is messing up. Go to ZANU-PF rallies. Look at the young people there. And honestly, when you say it's a foregone conclusion, I don't think that's true, really.
Right, I would take up your challenge and I'll also direct you back to the same rallies. If you go and check, those are school kids. Those are school kids who will be in their uniforms whenever visko ama classrooms. We have the footage, we have the optics, my pictures now. We can show that, we can go foot to foot. But what I am saying, they could 75%, if not 80% of these young people, they have a dream. They want a future. They have experienced enough. And most of them, they are looking forward.
Okay. Let's take it further. So if they have a dream and they think the MDC Alliance is the future, is the answer to their dreams, why has the MDC Alliance or why has the MDC been losing all these past elections?
As I have said, the MDC, they haven't lost elections. We won the elections, and you know it, and Mabaza himself knows it. And we can nobvunzana pana about it. By what, by how many votes did Emmerson Mnangagwa win? We still don't have. We only have a fraction. We only have a percentage. And that speaks to the rigging and the failures ZEC right now. So that has been our contention. And we have stated it clear on each and every platform that we have graced that we have never lost an election. And the results that we get, the leadership we get right now is as a result of rigging, is as a result of an unfair electoral malpractices that are being done. So we have never lost an election, and that's why these who purport to have won the election, they can't do anything because they do not have the support of the majority. The majority vanhu vakawanda izvezvi vakatogara kutoti aiwo vatakavhotera isusu havapo asi kana vapinda vatakavhotera, you will see this country in angry ichichinja. Because everyone right now will be motivated to ashande because knows that there's the rightful leadership in Engeri pa in Engeri mo office. So the challenges that we have right now, don't look for them elsewhere. They are within the pop. There is no social contract between the governed and those who are governing. That's the simple diagnosis we can give to the situation we have in Zimbabwe right now.
Siyabonga, Siyampondo. Eliyamuzwa lapha uyakhuluma ubaba uSiyampondo. OMDC Alliance ukhuluma enye into engimchallenge engayo. Ukhuluma ngokuthi abatsha bonke abanengi majority bazavotela iMDC Alliance ngoba bayahlupheka bafuna imisebenzi izanu isiyehlulekile ukubapha konke abakufunayo loku igcwalisa izilwayiso zabo. Kodwa mina ngithe nxa kuyukuthi really MDC Alliance ile majority yabatsha, kungani ihlala iluza ama-elections? Ngoba of course he says ukuthi they won the past election, but the fact is kabakho embusweni, so baluza. Kodwa uthi hayi kabaluzanga ama-elections, baqilibezelwa. So asazi ukuthi umphakathi la uthini khonapho. Mav, mabantu abari kutaura Comrade Siyampondo.
Yes, thank you, Dame Tunga. I had a very interesting debate that you just had there with David Siyampondo of the MDC Alliance. I wanted to now take it over to Dr. Mabasa to just say, how important is the youth vote for ZANU-PF? Because we've seen in most of the should we say the events that they've had in Zimbabwe, they are older people that always attend. But what are they doing to also attract the youth vote? But we've seen in MDC Alliance events, we see the youth really rallying behind that party. But what is ZANU-PF doing to attract the youth vote?
Thank you, Marv. Let me shoot, then I'll respond to Siyampondo later. Firstly, you should notice that if you've realized, ZANU-PF is a youth league which is very vibrant. And we are campaigning, the 5 million vote EDFA campaign is actually championed by the youth. So the youth are actually going all over. We've got youth programs, youth projects. We are putting youth into employment. We are putting youth into self-help projects. And we are actually having youth attending the ZANU-PF election classes on the importance of elections, the importance of voting, that your vote is your life. And therefore, the youth are part of it. And as you must remember, the fact is that ZANU-PF, in the ZANU-PF itself, it's only two people we respected much, and we gave them their leagues, the Women's League and the Youth League. Women in the Women League and Youth are the people who have been looked down upon by society for a long time. ZANU-PF is uplifting these people. So the youth, they've got their trust and hope in ZANU-PF. They know they can be led by mature people, not by the youth, youthful people who think just sloganeering and singing is ruling the country. To raise a point here that where Siyampondo has missed it, normally I'm not going to respond to some of the things he had said because people say, if a pig jumps into the mud, don't follow it there. So I won't follow him in the mud. But I can simply explain that ZANU-PF is not afraid of any election. We have won the election since 1980, and there's been no rigging, except the only rigging we had was a rigging where MDC was claiming of rigging. So it was the rigging of the MDC speaker. not a proper rigging. There was never a rigging in Zimbabwe. Again, MDC, when they were thrashed in elections last 2018, they are the ones, Chamisa was the one who rushed to the constitutional court. And when he lost there, he claimed again that the court was rigged. You see, there are people who believe that their loss, their failure is incompetence on our part. No, your failure is not a sign of incompetence on our part. It is your failure. You must work on your failure. You must motivate your youth. So you look into that and you see that the elections now, it is ZEC which has postponed the registration. And why? Because they say the people must have their identity cards. Again, let me explain this, which Siampondo does not remember or does not know because of his youthfulness. We might remind him. It has been the process always. If you were born in a village, you don't have a card. You need a letter from the headman. And the headman will write a letter saying he knows you. If your parents are deceased and you're an orphan and you're in a village, you need a letter from one of your relatives and the headman. And this has been happening throughout. So most people in the villages who are not born in clinics or hospitals have got ID cards entirely from a letter from the headman. If your headman is the chief at the same time, it's from the chief. If it is in the town, they need somebody who knows you, who signs an affidavit. It's only in towns where they want an affidavit. But in the villages, it is the headman who has to do that. If we are already going to school and you're in grade 4, grade 5, and you don't even have a birth certificate, because rural schools, they just take you sometimes without a birth certificate. Your headmaster and your teacher would write and say, we know this child has been coming to our class and has been here for 4 years. And then the headman says, I know this child, he was born in my village and I believe it was on this date. So this is happening. The fact that Siampondo does not know that, understand that, he does not...
Let's wrap it up, Dr. Mavaza. 1 second, we are left with just 3 minutes.
So wrapping it up, I just wanted to, I know you have not asked me to comment on this, Mav. I just wanted to say...
You mean the COVID thing?
Yes.
I wanted to say, I'm coming to that. Wrap up on the voter registration.
Oh, thanks. On the voter registration, as we have said, and we will say again, the postponement is a blessing. Which has come to the Zimbabwean youth. And we all need the youth to vote. And again, it is not correct that the youth are suffering. Yes, Zimbabwe as a whole is suffering, not because of ZANU-PF, because of the situation we are in as a country. And we are fighting as a ZANU-PF to make sure that we are no longer going to be bound by poverty. And so ZANU-PF is trying its best. So
thank you.
Suffering, not only the youth.
Okay, thank you. Let's leave it at that on the voter registration, and let me read a few comments before wrapping it up with you on the coronavirus thing. Siloba Nilapana uprom kontompo futhi wena youth from which country ngoba ezim akusela youth sokwasala amakhehla lezalukazi ayikho into ekhulunywa ngomdala lo. Ukhulumela ukuthi alale edlile akulandaba elabahlali elizweni. Busani Mbusontini uthi wena, another scheme to have false IDs. In the 2000s, how many people were born without birth certificates? I doubt that much. Benson Machazu uthi wena, inkinga yale alliance is talking about the MDC alliance. They are masterminds of splitting. Abasenzeli lutho ngibona ukuthi bayafana nje bonke. Okay, ilibazileke lapho bayakhuluma. Abasanda kusixhuma singumsakazo we Studio 7 sikuhlelo lwe live talk njalo sesiluqhiba. Besixoxa ngendaba ye voter registration following a meeting ebekhona lamhlanje between iZEC lama civil society organizations ichasisa ukuthi kungani isidlulisele phambili uhlelo lwayo lwe mobile voter registration. Sigqibeke lolu hlelo ngodaba lwe lomkhakha we COVID-19 omutsha oyaziwa ngokuthi B11529 otholakale kwele South Africa izolo usutholakele laseBotswana eZimbabwe umphathi ntambo wezempila kahle ubaba uChiwenga issued a statement namuhla uthi ama scientists ingcwethi zeZimbabwe ziphezukwalo lolu daba. Dr. Mabaza, your last word on this new what do you call it, on this new coronavirus type variant, that's the word.
Yes.
And you have just 1 minute.
The latest is the most heavily mutated version discovered so far. And it is such a long list of mutations that it is described by one scientist as horrific. And again, this B1.1.529, and is, I know very soon it will be having a Greek name, but the reality of it is that even though it has been found in South Africa, we will not be surprised that it has been somewhere before. And South Africa only became the one which has announced it. But my point I wanted to raise here is, it is very unfortunate that if South Africa gets any variant or any COVID numbers which are high, the British are very fast to put Zimbabwe in the same bracket as South Africa. They paint us with the red brush and put us in the red zone. Today only, here in the UK, today, 50,000 people were tested to be positive of coronavirus only today, and 150 people died today only in the UK. But they don't talk about that. They blame Zimbabwe, they blame Africa, and they put it on the red immediately, which I think this putting countries in red, amber, or green, it's more political than...
Thank you. It's more political, says Dr. Mabaza. Let's leave it there. Mav... you have 1 minute with Mr. Siyampondo.
Maybe let's also just turn to Mr. Siyampondo. Chimbonzo, wakuti new variant ilikuwa ku South Africa. Iwo vano iwona osi. Nekuti ino Africa wana wakawanda kunyangwe vamwe vanga wari kufunga kuenda kumushaira ku Zimbabwe vachizodzoka kunyika dzavanogara.
Pachidimbo va Siyampondo, you have less than a minute.
Well, that's a little bit tough because I wanted to respond to some of what Mabaza said on a different topic. But for the variant, I guess it's really a sad development that we are having that variant coming up again. And in as much we really want to open up and get things going, we cannot endanger our people as well. And I would also want maybe to engage the public and the public health system in Zimbabwe and in South Africa as well to effectively look into ways in which we can curb the new variant that we are having. So yeah, it's really a sad development, and we need something to make sure that we don't get plunged in the chaos of the previous months and years that we have experienced. People have experienced enough, and really the livelihoods of people, they have been destroyed and taken backwards. So we would want really a lasting solutions to this, and how we are going to do that, I don't know, but can we have something to prevent the widespread of a new variant which will gobble more resources again in a resource-stricken country like ours?
Mr. Siyampondo has the last word. Thank you. They are our guests. That's... Mr. David Siyampondo of the MDC Alliance. We also had Mr. Tawanda Dzokora of the same party, but we had to drop him because his network was very shaky. Also, thanks to Dr. Masimba Mabaza and Miss Barbara Bebe of the organization Election Resource Center. Sesidu kubage uhlelo lwethu akusela extra airtime kaisilo poralenguqu sesifikile emaphethelweni ke ohlelo lwethu lwalamhlanje maf namthungameli Nkomo
Choti Shakare Muene weekend yakanaka ini ndini mafless mfanganya huye ndiri mu Washington
kuna Zimbabwe.